izvi zvinotirevesa nehana zvotitamisa kuti ko vakuru ava mushano kwavo vanonzi vatomera mududu vapindwa ngenyi
vamangwana munotiwo kudini mashoko akataurwa navamudeda
pakainyora bumbiro renyika pakaita maarguments akasiyana siyana concerning issue dual citizenship saka takareach a compromise isusu ne MDCT in particular MDCT yaiti it was going for dual citizenship isusu taida restriction pa issue ye dual citizenship so takaachivha nyaya yekuti dual citizenship ivepo but it's restricted to only citizens by birth I think zvoda kuclarify kuti vanhu vazive kuti the only people who can enjoy dual citizenship are citizens by birth mukaverenga clause 42 yeconstitution yedu inoti iyo an act of parliament may make provision consistent with this constitution for under E the prohibition of dual citizenship in respect of citizens by descent or registration. In other words, the citizens by descent or citizens by registration cannot enjoy dual citizenship in terms of the Citizenship Act and the constitution which is enabling the Citizenship Act to prohibit dual citizenship for those classes of citizens. So vanhu vanogona kungoenjoya dual citizenship chete macitizens by birth and for the public interest section 36 ye constitution ndo inotaura inodefina kuti munhu anonzi citizen by birth munhu akaita sei munhu anonzi citizen by birth is a person who was born in Zimbabwe so kana mai vako kana baba ako vange vari citizen ukazvarwa muno muzimbabwe ndiwe citizen by birth ndiwe unoenjoya dual citizenship or any of their grandparents was born with citizen by birth or descent kana sekuru vako kana mbuya vako vange vari citizen by birth or by descent you are a citizen by birth if you are born in Zimbabwe so izvi takaitira kuti hama dzedu dzakaenda kudiaspora dzakabarirwa muno dzisaruza citizenship kana dzikanoadopta citizenship yekune inyika kwavari kushanda vari kana paine revision iri kukumbirwa navamudeda handizivi kuti inenge iri tinoti mapato akatarisa the pros and cons asi sezimbabwen vari entitled his views pataiyora constitution takavainvaita vakatipa mavhews avo vachisapotawo zvokuti vanhu kupasana nedual citizenship tikazvitambira tikati asi ngatizvipimewo nezvinofunga vamwe view yakabudirira yakava yekuti macitizens by birth varamba vachinjoya dual citizenship
vagutu zviri kutaurwa navamudede ndezvekuti izvo vanhu vakaita dual citizenship pamwe havazobhadhare mitero pane nyayawo dzeugandanga dzavari kutaura nezvadzo vari kutiwowo pamabhodha apo zvinenge zvichiti nesei kuti nyaya idzodzi dzibatwe
apa ndoda kutanga ndatenda munyara dzimangwana kuti zvavataura kungotiwo vangozosiya zvakangotaura kuti vamudede ndokunga vari asvika nokuti vanga vane mikana wokuti paitwa manyaya dze matingangoti madeliberations madiscussions ecopas paibikwa bumbiro romutemo iyi he had more than ample opportunity yokutaura maviews avo saka nyaya iri panapa ndeyekuti handizivitwa mudede zvavari kutaura ndezvei ndoza pamwoyo pavo chavanga vasingatodi kubva pokutanga nokuti ndakambotaurawo navo ndichiri deputy minister wejustice tichingotaura hedu pataingosangana pane mamwe mameeting vachitauraivo kuti dual citizenship vakagara vasingaiti so view yavo iyi pachirungu tingangoti it has been overtaken by events let me comment nenyaya yokuti vamudedi vanoti panoita terrorism panoita crime dual citizenship haikonzeresi crime the fact yokuti munhu ane single citizenship chomutadzisa kupara mhosva chii